Vashtaura nevatori venhau nhasi pamuzinda weZimbabwe Republic Police pamusangano wavaita vaine vamiriri veZimbabwe National Army, mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vashora kurohwa kunonzi kwakaitwa mamwe mapurisa negurusvusvu remasoja pakati pedhorobha. Kunyange hazvo amai Charamba vasina kubuda pachena kuti chii chakakonzera kurohwa kwemapurisa nemasoja. Zvinonzi masoja akanga atsamwira imwe motokari yavo yakanga yakandirwa simbi dzinobaya mavhiri kana kuti maspikes nemapurisa.
The security forces regret the unfortunate incident that took place on 1st August in the
isu mapurisa nemasoja tinoda kuti kushushikana zvakasimba nechitiko chakaitika musuwa 1 Nyamavhuvhu mudhorobha reHarare. Uye tinoda kukuzivisai kuti semapurisa tiri kuferefeta zvakaomarara kuti chii chakakonzera kuti zvidai. Ende tinoda kukuzivisai kuti vacho vachabatwa nemhosva yebirishonga rakaitika iri vachange vachitongwa zvinoenderana nemhosva yavakapara.
Amai Charamba avo varamba kutambira mibvunzo yevatori venhau vati kunyange hazvo mapurisa akarohwa nemasoja, ivo semapazi maviri vakabatana mukuchengetedza nyika.
We also want to reaffirm that as security forces,
semapurisa nemasoja tinoda kukuzivisai kuti takabatana zvakanyanya zvikuru kwazvo mukushanda kwedu.
Asi imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vati panogona kushaya kana musoja mumwe chete anosungwa. VaMaduku vati zvakaitika izvi zvinogona kuve nechekuita nezvematongerwo enyika pamwe negakava riri muZANU PF. Pakatariswa hukama pakati pemutungamiriri wemasoja vaAugustine Chihuri nemukuru wemauto vaConstantine Chiwenga.
Sekuziva kwangu maicharamba vari kungotaurawo kuti ruzhinji rweZimbabwe rungoramba ruchifunga kuti munhu ari professional sezvo vairi basa ravo rekuti vatiudze chichiri kuitika. Asi tikanyatsoongorora kushanda kunoita masoja munyika yedu yeZimbabwe ndekuti masoja anonyanya kushanda achiteverera zviri kuitika mukati menyika zvematongerwo enyika, zvekuti kana masoja achinge ari kupindira nyaya iyaya tinenge ine maopposition elements, masoja anonyatsobatirira kuti approve. Sekuti mukurana kwatiri kuita nyika yedu kana iri nguva yemaelections, masoja aramba achingoita zvinodiwa nemutungamiriri wenyika. Masoja aramba achingoita zvinongoita kuti veopposition varwadziwe kurwadzisa. Saka sekurovana kwanga kuchiitika apa hazvinganyanyi kutishamisa pache zvangu ini, sekuti ndinongoziva kuti paserapo vamugabe vakataura pachena kuti masoja ngaasange achipindira mune zvematongerwo enyika. Saka zvaakuitika izvi ndingangoti muchidimbo mumafungiro angu ndeti masoja ari kuda kungoasseta authority yekuti aiwa tinditori nechekuita, nekuti tisagara tichibatsiridza kuti ZANU PF inge iri nesimba pari zvino. Saka kuitika uku kungoratidza kuti vachiri naro simba rekuti kana paita zvemhirizhonga vanokwanisa kunge vari ivo vanoikonzeresa kana kuigadzirisa.
Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakati vari muchiuto havafaniri kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika kunyange hazvo pose panoitwa sarudzo masoja nemapurisa vachipomerwa mhosva nemapato anopikisa yekushanda akarerekera kubato reZANU PF. Kusafara kwemasoja nekukandirwa simbi dzinobaya mavhiri kunonzi kwakaitwa mota yavo nemapurisa kunouyawo apo veruzhinji munyika yose vari kugunun'una nekushandiswa kwemaspikes aya vachiti vari kukuvadzirwa motokari dzavo neminzwa yesimbi iyi. Vatyairi vedzimotokari vanotiwo upenyu hweveruzhinji huri kuiswa munjodzi nezviri kuitwa nemapurisa izvi. Asi vachihuri vakaudza Matare mwedzi wapera kuti kushandiswa kuri kuitwa maspikes aya nemapurisa mumigwagwa inzira yemapurisa yekuzvidzivirira pavanenge vachiedza kuti mitemo yemumigwagwa itevedzerwe, sezvo mamwe mapurisa achinzi akatsikwa akafa nemotokari dzevatyairi vanenge vachitiza mapurisa kana vachinge vapara mhosva dzemumigwagwa. Mashoko avachihuri aya anotevera chikumbiro chakasvitswa kuMatare nemutungamiriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association vaOK Machisa chekuti maspikes asashandiswe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.